manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 22/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti zvechimbi chimbi asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri nemakumi masere nevasere 5288 uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga munyika yose vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 227,961 vanhu zviuru gumi nemazana maviri nevatatu kana kuti 10,203 vachiri kurwara necovid-19 nyika yose. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 4,234,364 vanhu vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakasvika pamamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevatanhatu 3,262,246 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru makumi mana nemakumi mana nevatatu kana kuti 40,043 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaiitwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yazivisa kuti yadzikisa mari inobhadharwa pakutora mapasipoti echimbi chimbi asi yawedzera mari inobhadharwa pamapasipoti anononoka kubuda. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo Statutory Instrument 16 of 2022 kuti mapasipoti echimbi chimbi kana kuti maemergency passports ayo anga achitorwa nemadhora ekuamerica mazana matatu ane gumi nemasere $318 ave kutorwa nemadhora mazana maviri ekuamerica. Muchiziviso ichi hurumende yakwidza mari yepasipoti inononoka kubuda kana kuti normal passport kubva pamadhora makumi mashanu nematatu kusvika pazana rimwe chete remadhora ekuamerica. Mari iyi ndiyo imwe chete ichange ichibhadharwa kana munhu achida kutora pasipoti yechizvino zvino kana kuti e-passport yakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaemazon Mnangagwa mwedzi wapera. Pamusoro pemari iyi vakazembe vatiwo veruzhinji vachange vachisungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kuti vawane iri kudaidzwa kuti quick response code inoita kuti ma-e-passport akwanise kuverengeka pamichina yechimanje manje yave kushandiswa nedzimwe nyika. mwe mugari wemuHarare muzvare Tabet Madziva vati vafara zvikuru nekudzikiswa kwemari yekutora mapasipoti echimbi chimbi vachiti mari yanga ichibhadhariswa nehurumende pakutora mapasipoti aya yanga yakawandisa.
Atozvigamuchira nemufaro, tafara nekuti maprizes acho anga akatarwa mapasipoti vazhinji tatisingakwanise kumaafford. Asi tinotarisira kuti pamberi vadzikise futi.
Asi umwe mugari wekuAppworth vaKennedy Maziva Nhanga vati havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari yekutora pasipoti isiri yechimbi chimbi nemadhora makumi mana nemanomwe kuAmerica.
Vanongodzikisa pasipoti yeemergency chete. Hazvina musoro because ordinary passport yaitomboita $53 yabhandeti yakatokwira. Isusu tikakombeya nemapassport ari kuitwa muno muAfrica munomu. South Africa passport inotoita $25 equivalent. KuZambia $35. Chichashamusira nepassport yeZimbabwe.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati hurumende inofanira kutora matanho ekuti vanhu vakwanise kuwana magwaro ose zviri nyore kubva kumagwaro ekuzvarwa zvitupa kusvika kumapasipoti.
Magwaro eidentity yemacitizens kubva pabirth certificate zvitupa zvacho nemapasipoti zvinofanira kunge zviri nyore kuwana pasina dambudziko ende hurumende inofanira kuita kuti zvireruke zvakanyanya kuti mapepa ayawanike. Zvinorwadza kuti munhu anoburitsa mari inosvika $200 vachiti yadzika kubva ku-318.
VaMasaraure vatiwo veruzhinji vari kurasikirwa nemikana yakawanda kunze kwenyika nekuti vanenge vasina magwaro ekufambisa sezvo vazhinji vasina magwaro ekufambisa.
Vamwe vana vari kushaya mukana wekuvaona mascholarships yekuti vaende kunodzidza nenyaya yekuti haafodhi kutora pasipoti.
Hatina kukwanisa kutaura navakazembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare dzavo pamwe nevekumahofisi amabharani mukuru kana kuti registrar general kutinzwe kuti vachadzikisa here mutengo wemapasipoti zvakare uye kuti matanho api avachatora pane avo vane mapasipoti asati abuda vave nenguva vakamirira mapasipoti avo. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vakanyora padande mutande ravo retwitter kuti michina yekudhinda mapasipoti yechizvino zvino inokwanisa kudhinda mapasipoti zviuru makumi matatu 30,000 pazuva zvichireva kuti michina iyi ikatanga kushandiswa Zimbabwe inokwanisa kudhindira vanhu vose vakamirira mapasipoti avo vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru mazana maviri mukati memavhiki maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bato reZANU-PF rinoti zvakabuda musarudzo dzane zuro dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzemabi-election musi wa26 kurume zvichaziviswa chete kana vachinge vavana zvakabuda munzvimbo dzose munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemusangano bato iri vaMike Bima vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sarudzo dzakapera nezuro munzvimbo zhinji munyika, kunzvimbo dzakaita seCholocho neBinga kwakaita dambudziko zvekuti vanhu vatovhota nhasi. Vati vanoda kuzozivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo pamwe chete, uyewo vati vakuru vakuru vemusangano ndivo vanotanga kuziviswa zvisati zvapakurirwa kune veruzhinji.
Hazvidi kukupai mashoma mashoma. Toda kupai kana arapo ese.
Zvakabuda musarudzo mune dzimwe nzvimbo muHarare zvinoradza kuti amai Betty Kaseke ndivo vakakunda kukuwadzana constituency. Amai Lois Magweva vakakunda kuHarare Central. Kozotiwo vaGabriel Togarepi ndivo vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzakanzurwa weWard 6 muHarare Central mekare. Kumufakosen vataurai Marembo ndivo vachamirira ZANU-PF pasarudzo dzekuNational Assembly. Kozoti amai Ellen Mutuma ndio vachamirira ward 34 musarudzo dzekanzuro. VaNigel Kaseke ndio vakakunda kuward 35. Amai Mariatu Kamono avo vakakundwa kuward 35 vati vanotambira zvakabuda musarudzo idzi uye vachashanda navakaseke kuti vakunde musarudzo dzakurume.
Aiwa tiri kufamba pamwe chete tichigirana sevatsvigiri veZANU-PF.
Imwe nengo yebato iri amai Mary Jecha vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye vamirira kunzwa kubva kuNational Command Center kumuzinda webato ravo.
I think ingori procedure inongoitwa nevakuru vemusangano. Hapana chinochinja nekuti maresults akatonamirwa kare, vanhu vakatovhota zvikapera. Saka maresults kuona kwangu tichangobuda takahwina ende zvanga zvitori free. and fair, zviri peaceful.
Zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa muHarare muNational Assembly neKanzuru zvange zvakabatwa nenhengo dzeMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Sarudzo dza26 kurume dzichaitwa kutsvaga vanhu vanotsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Nyaya yekodzero dzevanhu muZimbabwe iri kutarisirwa kuzeiwa nemusi wechitatu nenyika dziri muUnited Nations pasi pechirongwa cheUniversal Periodic Review chinoitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rayo richange richizeiwa kumusangano uku. Zimbabwe inoti iri mugwara kuzadzikisa kurudziro yayakapiwa muna 2016. Mugwaro iri iro ratova pamadande mutande. Zimbabwe inoti iri kusimbisa masangano akazvimirira anosimudzira kodzero ari mubumbiro remutemo yenyika akadai seZimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission nemamwewo. Zimbabwe inotiwo iri kushanda kuona kuti mitemo yenyika yavandudzwa zvinoenderana nebumbiro remutemo yenyika, kuona kuti hakuna vanhu vanotorwa zvine chisimba vachishungurudzwa, pamwe nekuti vanhu vari kuwana kodzero yavo yekuungana murunyararo. Hurumende inotiwo yashanda mukuona kuti kodzero yekuti munhu ataure pfungwa dzake, pamwe nekodzero yevatori venhau dziri kuremekedzwa, yakatiwo iri mubishi rekugadzirira mutemo unopa mukana wokuumbwa kwekomishini ichabatsira vanenge vashungurudzwa nemapurisa, masoja nevamwewo kuti vawanikwe kumhangara. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munyika, amai Blessing Gorejena, vanoti vanokatyamadzwa nezviri mugwaro rehurumende. Amai Gorejena vanoti vanotoona sekuti Zimbabwe iri kudzokera shure munyaya dzekodzero, vachiti pachinzvimbo chekuona kuti bumbiro remutemo yenyika ratevedzerwa riri kutovandudzwa kutorera vanhu kodzero dzavo uye vanhu vachiri kunyangariswa munyika.
Constitutional amendment yatakaona ichiitwa gore rapfuura inotaridza iyo kuti panzvimbo yekuti inge ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu yaitotarisira pasi uye ichiundermina zvanga zvakarehwa nebumbiro remutemo parakagadzirwa muna 2013. Saka izvozvi ndo mamwe matanho atakaona anga asiri kurespekta marecommendations iwaya.
Amai Gorejena vatiwo kodzero dzekuungana nekuratidzira uye kusununguka kwamatare dziri kutyorwa kunyange zviri zvezvimwe zvakakurudzirwa Zimbabwe kuti igadzirise. Zvisinei nekuti amai Gorejena vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kugadzirisa pane zvakataurwa, vati chirongwa cheUniversal Periodic Review chichakakosha, vachiti zvinopawo mukana kuti dzimwe nyika dzibvunzurudze zvekutyorwa kwekodzero munyika zvisingakwanisiki kubvunzwa nevana veZimbabwe.
Iyo kuti iprocess yakatikoshera sevana veZimbabwe.
Murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika weZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaWilbert Mandinde, avo vakaendesawo gwaro ravo semasangano akazvimirira, vati zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende hazvisi kusadzikiswa.
Tinotambudzika nenyaya yekuti Zimbabwe yakati ine zvimwe zvaichaita zvaisina kuita, zvakasangana nenyaya yekuti hasatane full alignment ye 2013 constitution to our laws. Tine mitemo yakawanda zvikuru inofanira kunge yakaitwa isati yaitwa.
Asi vamandinde vatiwo Zimbabwe yakagonawo munyaya dzekusimudzira dzidzo, kusanganisira kupa chiga chekuti vanasikana vanenge vaita pamuviri vanogona kudzokera kuchikoro.
Tinoona chokwadi kuti Zimbabwe yakachinja mitemo yedu, yakaamenda Education Act ikabhana corporal punishment kurohwa kwevana kuchikoro, ikati zvakare vasikana vanenge vabata pamuviri vabvumirwe kuenderera mberi nechikoro.
Patafonera gurukota rezvemukati menyika, vakazembeka zembe kuti tibvunze zvakagona Zimbabwe munyaya yekodzero pane zvavakasungirwa nenyika dzepasi rese kuti igadzirise muna 2016. Vakazembe vati vangu vasiri pabasa kusvika kuna kukadzi uye hapana chavari kuziya nezvenyaya iyi. Asi vati tibate gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vatotadza kubata panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Var varimi vepapurazi remushandira pamwe rewadzana cooperative kulala panzi mudunhu remidlands vanoti vari kushungurudzwa nemwe kambani yeve kuchina yeasia ferry iyo vanoti yakatora chidimu chepurazi iri uye iri kugezera chicherwa chechrome mupurazi ravo zviri kuisa utano hwavo pamwe nezvipfuyo zvavo munjodzi. Munyori wemushandira pamwe wevadzanai vaDominic Ngwabi vanoti chiitiko ichi chakanganisa mhuri dzinosvika zana nemakumi manomwe nesere dziri papurazi revadzanai. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vekambani yeasia ferry kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei vaNgwavi vachitsanangura.
Pachikwadi tine dambudziko nemachina aya. Machina aya ane purazi riri pajura rakava panzvimbo yekurenda. Saka isusu takangozoona vaisa rimwe boundary ravo ravari kuisa slug yavo mupurazi dedu. Saka takazoenda kunotraya kutaura navo. Tasvika ivo machina acho akaramba kutaura nesu. Saka takangopinda tina chairman na treasurer neni. Treasurer vanonzi vaBenz Munda. Ndobva tasvika tikaona pakanga pakaiswa muganhu and flag yavo yakutowira kupurazi kwenu.
Makamhangara here nyaya iyi kune vemutemo kana kumapurisa?
Takaenda kumapurisa. Mapurisa akatipa advise kuti mboonai muridzi wepurazi ravari kurenda kuti asiye akavapa here. Taonana naye iye akati haasi. Saka sezvinoiwo iye muchina wacho anonzi Tony wepakambani inonzi Asia Fair akabva asvika. Asvika paya Tony akamuudza kuti shamwari ndakambokuudza nenyaya yemadhaka ako ikuti wakataura nevaridzi here. Iye ndopa akaramba akanyarara. Saka ita akazobvunzwa navamachisa kuti ko iwewe chiichi akakupa nzvimbo ndiani. Ndopa akafonera munhu waiti vamachisa vataure naye akati aiwa iti hazvita kutaura neany other person, toda kutaura newe. Kana pane chinhu chawakaitirana neumwe munhu wotiudza zvawakaitirana nemunhu iyeye iwewe. Kana pane any written documents wotiratidza. Muchina ndopa akaridza tsamwa akati you can go wherever you want, all this is my land. Saka ndakazomubvunza kuti iwo unogoti all this is your land kunoku hakusi kuchina kwekuti unongopedzisira wavechi. Akabva angomwadza maoko ndomba aenda.
Asi haisi here nyaya inofanira kunge ichigadziriswa nemuridzi wepurazi ari kurendesa kana kuti akapa mvumo machina yaya kuti anga achiita basa mupurazi make?
Muridzi wepurazi takataura naye pamberi paToni akatobvunza iye Toni wacho wekuasia ferry kuti ko izvi wakazozviita wapiwa mvumo nani. Bhozi muridzi wepurazi haasiri ari affected. Ari affected tisu as wadzanai cooperative.
Saka kushanda kwekambani iyoyi yeasia ferry kwakanganisa zvakadii magariro enyu mupurazi renyu rewadzanai?
Zivi kuti vanoshandisa machemicals akadii pakusuka zvicherwa zvavo. Mombe dzedu dzinogona kunomwa mvura ikoko, dzinogona kuita dambudziko, rinogona kushauya ipapo ipapo, but in the long run dzinogona kushaikirwa nepfuwo zvedu. Then vane matrucks avanotakurisa zvicherwa zvavo. Matrucks aya anoita dasti rekuti vanhu vari mujinga nerodhi imomo havatokwanisi kuwacha hembe. Vangadei vachiti pavanofamba vodira mvura sezvinongoitwa nemamwe makambanis.
Munyori wemushandira pamwe wepurazi rewadzanai vaDominic Ngwavi vari parunare kulala panzi kuMidlands neStudio 7. Yasvika nguva yakure tichipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri webato reLead Muzvare Linda Masarira.
Isu tiri bato rakavambwa nevechidiki mukati menyika ino nekuona kuti nyika ino hakuna kwayanga ichienda uye kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe kunyanya vechidiki nemadzimai vanhu vari kuramba vachishungurudzwa nekushayiswa mukana mungava mune zvematongerwo enyika kana munzvimbo dzekusevenza mavanenge vachiramba vakangotarira vave mazera echikuru vachitarisira pasi vechidiki nemadzimai. Tinoona zvakare kuti vangava ivo vana baba vacho kana vari kumabasa avari mishando yavari kushandira ikoko mugove wavanopiwa panopera mwedzi haukwanisi zvakare nekuriritira mhuri.
Donzvo remusangano wenyu nderei?
Donzvo remusangano wedu nderekumirira vashandi vose mukati meZimbabwe nekumirira zvakare vakaenda kupensheni vachinoti mapensioners kuti vagone kunowana mugove wavo unovafanira sekukontributa kwavaiita vachiri kuenda kubasa.
Muchange muine zvirongwa zvipi gore rino ra 2022?
Gore rino bato rinobva Economist and African Democracy riri kunyanya kushanda nekutsvaga vatsigiri nekutengesa ideology yedu yelidi inotaura zvebudiriro, nekuti tinoona kuti kana tisati tagona kuvaka nyika yedu kuti ibudirire mabasa atinochemera kuti awanike haawaniki. Zvose zvatinoda zvinobva mubudiriro mudevelopment. Chinova icho ndicho chinhu chikuru chatino tungamidza sebato relidi zvakatadza kutungamidzwa nemapato mazhinji mukati menyika yedu.
Muri kupinda here musarudzo yemabai elections?
Izvozvi tiri pamapreparations edu emabai elections, tiri kutsvagurudza nekuita maprimary zvakare nekuidentify macandidates edu achatumirira mabai elections musi wa 26 March 2022. Saka panosvika nomination court vhiki rinotevera, isu sebato relidi tichange tiine makandidati edu akakwana ekumirira maMP, makandidati edu akakwana kumirira zvakare kanzuru kuti tigoenda kunomiririra ruzhinji rwevana veZimbabwe kuti upenyu hwavo hure nepundutso. Chechipiri, isu patiri kutsvagurudza makandidati aya tiri kunyanyokoshesa kuti munhu anonatsogona chii, chaanozogona kunomiririra kana achinge ahwina kuita kansela chii. Saka saizvozvo tiri bato rekuti tiri kunyanyotsvagiridza vana nesi vakoti kuti vaiuye vamhande vaite makanzura kubato redu relidi, nekuti makliniki mazhinji ari kushayiwa polisi chaiyo, polisi yakajeka, nekuti manesi atakaona achimhanya kunoita makanzura makore esapfuura mashomanana, uye tinogona kuona kuti hapatorina kana nesi umwe chete ari kanzura. Tiri kutsvaga maenjinia, tiri kutsvagurudza maaccountant. Zvinhu izvi zvakatikosherei? Zvakatikoshera kuti tiwane makanzura ane njere dzinopinza, anogona kunoinfluenza polisi kunochinja mabylaws vasina kutengwa nevashandi vekanzuru vanenge vaine zvehuori zvavanenge vachiita. Tiri kutsvagurudza zvakare vana mazvikokota vezvakasiyana siyana kuti vamire semaMP, kuti kana tonopinda muparamende tinenge tichipinda takanangana nedevelopment yatiri kuda kuona mukati menyika yeZimbabwe. Zvakatikoshera kuti tisarambe tiri vanhu vaya vanoti kana nguva yekuvhota yauya vongonzwa nhongwa iyeye, kana riri jongwe ngaringovhoterwa nekuti ijongwe, kana iri mbudzi ngaingovhoterwa nekuti imbudzi iri kupatinanga. Isu sebato relidi tiri kukoshesa kuisa vana mazvikokota vanosarudzwa munharaunda yavanogara kuti vamiririre vanhu kuti development yatinochemera, mabasa atinochemera agone kunowanika, uye nebudiriro yatinogara tichiti ndoo yatakuda. Isu tiri bato riri kumhanyisa zvikurusa nyaya dzeshanduko inooneka, kwete shanduko yekungoimba pasi chabuda pasina.
Bato renyu richapinda here pasarudzo dzemuna 2023 dzekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika yeZimbabwe?
Gore rino takanangana nemabyelections iwaya, achipera tine tanangana nekutanga kukampeinira maelections eutungamiriri hwenyika andichange ndakamirira saPresident Linda Masarira muna 2023 pachazosarudzwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, cheupenyu hwedu, our lives, chatinopiwa naRay Choto weStudio 7.
Tinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi murikuchipakurirwa neni Rachoto ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemurairidzi weMawarriors Vanomen Mapeza. Tinokutambirai nemufaro vaMapeza muchirongwa chino.
Aiwa tinotenda baba.
VaMapeza makwikwi eAfcon kuchikwata chenyu akasiya nyika ichidzungudza musoro. Chii chakapa kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuenda kugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu?
Ya chokutanga ndinoti tese takarwadziwa nezvakaitika kumitambo yeAfcon kutanga tiri mazuva mashoma kura. Saka tichitarisa mitambo yatakatamba nechikwata cheSenegal nechemalawi chikwata chekupesera cheGini, pamitambo miri yekutanga takatamba zvakanaka. ReSenegal takatamba zvakanaka, takazongoitawo rombo rakaipa kuti takazokohwechwa mubhora rakunopera kwasara for 20 seconds, but vakomana vakatamba zvakanaka zvikuru. Tinozoziva mitambo yeMalawi wangu wakatarisirwa nevanhu vese kuti mutambo watanga takazoti kunda isusu wacho inesemurairidzi weMawarriors nemaplayers tese tanga tine shure kuti tichatamba mutambo uyu tokwanisa kuti tiwane 3 points. Asa zvinofamba sezvazvataritira.
Pamakapinda mumutambo wekutanga neSenegal mainzwa sei sakochi weMawarriors?
Sezvamunongoziva chikwata cheSenegal ndochimwe chedzimwe nyika dzine vatambi vakati wandei varikutamba bhora kunze kwenyika. Kunze kwenyika kunana vatambi vakarisana naSadio Mane, ana Koulibaly vatambira matimu mahombe muyuro. Vatakangotaura vakomana kuti look at the end of the day ibhora iri vane maplayers vatamba kumaclubs vari kutamba kunana Europe, but tikapinda muground mutiine chinangwa tine tasi yekuti tikatamba zvakanaka tinokwanisa kukunda, tinokwanisa kuwana kati tikwanisa kuwana tikuda mutambo uyu tine zvatiri kutarisira. Takatoti kuvakomana kana zvatonzi zvaramba takaedza kuhwina mutambo uyu, tikabuda hedu kana nedraw zvinenge zvisina kushata. Asi kurova kwandaita takazokonzita kuti last 20 seconds of the game zvinozvi zvinorwadza.
Zvii zvamungati zvakakundikana kuitwa nevatambi venyu pavaitamba mutambo wekutanga neSenegal? Pachitariswa kuonazvo Senegal pamatambiro ayo inenge yange iri pasi peZimbabwe.
Zvinoitika mumutambo wenhabvu tese tinenge tinogadzira kuti tive tinokunda, tive tinokunda sezvamakangoonawo kuti takatamba zvakanaka chaizvo kusvika malast 3 minutes of the game iyayo. Taifanira kunga takaita zviri nani nekuti patanga tasvika mu 90 minutes ndakaendaira machiedzo kumana kuti bhora rana kunopera, we need to kuti timinimize mamistakes edu kumashure kana kuti tikwanisa kuti timanage game kuti maminutes angasara angoperi. Saka ipapo ndo panhu patingati ndini ndopasina kunyatsoita zvakanaka pekuti tichimanage game nekuti time dzanga dzapera. But at the end of the day handingati maplayers inini ndo akakanganisa kana kuti taifanira kunga takaita zviri nani pakumanage game. But at the end of the day inini ndini coach, kana mazivato asina kubuda vanhu vanototarisira kuti inini ndive tichatsanangura zvakafamba sei even vanhu vaiona zvaiti.
Tochimbotarisa pamashandiro enyu sacoach nevatambi veMawarriors, mune kudyidzana kwakanaka here mukuita basa renyu?
Handingati pane patingati hatina kuti tiwirirani nemaplayers, tanga tine very good working relationship. Zvamunongoziva ibhora, anenge asina kutambawo mutambo anogona kunga achinyuita nazvo kuti taenda tambawo. But at the end of the day tinogara pasi inini netechnical team toronga timu kuti apa muri kuona sei, apa muri kuona sei, hamurikusa tobvumirana. Asi kunzi pane zvekuti panga paine zvanga zviripo nevatambi, handioni pane changa chakaipa.
Kune vamwe vari kuti Zimbabwe yakatadza kubudirira nekuti makazadza timu yenyu imi nevatambi veFC Platinum yamunokocha.
Vatambi veFC Platinum vanga vari mutimu ivairi bedzi, Petros Mari na Kelvin Mazongo ndo vatambi vanotambira FC Platinum vanga vari muneshwa timu vairi ivavo.
Nekutadza kwakaita maWarriors kubudirira kumakwikwi eAfcon, munoda kuramba here muri murairidzi wechikwata ichi?
Izvo zvinotozikana nevakuru vebhora munyika muno, ndo vangatope decision yekuti Mapeza ogara here kana kuti Mapeza oenda. Asi kurova kwandakaita inini kondakti yangu nanhanzi ndiende kuAfcon, saka yakatopera.
Aiwa, nguva ndiyo yaita shanje vaMapeza. Oneka henyu vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru netsikurova makatipa tiri kuCameroon. Tinoziva hazvina kufamba nezvifamba mune zvakanaka sezvataita zirova ini semakoche eMawarriors nemaplayers. Ndinoziva ruzhinji rweZimbabwe harina kufara nezvakaitika ikoko, asi vakuru vakati hamungarasa mbereko nekufirwa, ngatirambei tine tariro. Tinodaira ramangwana riri rakajeka. Kwaredu muzimbabwe.
Avo vanga vari murairidzi wechikwata chema Warriors vanomeni mapeza vachitaura muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kuZibandlela 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by elections.
So izanu-PF lithi sitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibi lama-MP lama-councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lo phela esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulose siyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo ye-Division 1. Kanye leminye imidlalo.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidinga ukuyanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizava kanjalo, sabe siziqila. Thina sisemsebenzini oqotho, sibuyela la siyehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle. Sikhona kuqalisa lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa yingqobe egwazana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mdutsa omele abatsha kubandla leli koBulawayo.
PF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abanyelwe yingxaba ngxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So izanu-PF lithi sitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yena ibi lama-MP lama-councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu yakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubeka kwelanga lokhetho. Okugcizelelwe ngowayemela iPinga North edayile eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele sikhanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyana esabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ikuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhlaka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni okwazisa ngelanga lokhetho, umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhlaka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho ekudale le-nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana nobhubhane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuChina Plaza yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezithiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi veDubane eThornwood East velomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kule ndawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise basinike at least njengathi ilali iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi u-government ayabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesichazile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali sikwanise ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asikuboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe le-dollar le-Melika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged nge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe imali esizayibhadalwa ikhangele iprice ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate iyabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalele emuva ngoba nxa bangasinika iprice namuhla down the line 6 months liyana imali yabe siyidlwe inflation.
Umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kweziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo, kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabela bangani, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena utho udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo onkomo madongi, kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi utheke ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube lendlela sibili engasivikela ezifuyweni sibe lezivindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili. Ngoba kwakhathesi sizwa siba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somkondiso ezokulima ezansi semandebeleni ubenge ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezivalisa iguyu uchelesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eTonut East uthi ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufumbuza singathola 2 times 2.5 kuthi owani lowani ongale engawulima ngamadonki nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 times. I-4 times leyo yonke ngiyayisa i-GMP nxa kuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi beTonut East ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better.
Mm-hmm.
The issue was for us to reclaim our land.
Mm-hmm.
It was not about farming. It was the land belongs to us.
Mm-hmm.
Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala uhlelo lokuthatha umhlabathi sasingela ndaba lokulima. Okwakumqoka kwalokuthatha lowo mhlabathi njengoba sesilawo okwamanje sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye lesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonut East eDubane ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisitshiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu amathathu yi-266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi nemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eliRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leRussia ziyaqhubeka besamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilugandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Mnumzana, ungasela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu izulu lisina, sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda, amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endaweni uthi ngamasekela ntaba indawo le ingazani iqasile amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba siyabonga ukuthi nje uengineer ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayefika ebantwini engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kuleyo ndawo kodwa uya basuka sibili amalanga amabili ladlile abantu bethole nzima uhlupho engathi mina aluyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izayenelisa ukuthi igwanda jikelele idolobho lonke abantu bathola amanzi kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanka lana okupheleleyo sesikhangele ukukhula kwegwanda ukuthi siyidolobhe eselilikhulu okunganani amapipe avele khona asayenelisi ukuthi asevise idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesayizi okumele ngayo isupplier idolobho lonke sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho selikhulile engithemba ukuthi i-municipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele i-department engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe icapacity yakhona ibe ngazani iyakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole
wona umumo wezegciwane le-coronavirus unjani lezinsuku
nxa sesikhayele umkhuhlane lo we-COVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile impela kodwa sokunganele komfula nxa sesithi qathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho kuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babegcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganelo komfula ngoba balutshwana abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe yilo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi thina sebesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa awegwa abantu abanenxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi igwanda ivikeleke izenza ukuthi wonke umuntu ohlale egwanda ohamba egwanda odlule egwanda uhamba ele mask ngoba babomthetho bakunanzelela konjalo bakulandelela kakhulu sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lowo uthube nganeno komfula ngoba akusela abantu ababe senza njenge labantu abayizolo abebehamba bengalawo mamask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana lamuntu beqhawulana besenza lokhu lalokhu yana kodwa kwakhathesi abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthole abantu amamask bagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lowo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho ongenza ukuthi umkhuhlane usuke usixekele
lo-ke bekungumnumzana Movin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lelana
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabian Sipa oweluveve obulawayo sihlaziya udaba lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela ziyaqansa ngalesi sikhathi
Mama, like, Kulabani njalo ababikwa behamba ukuyacisha icala emapoliseni. Lilokhe likuthola lokhu yini?
Kakhulu kuyenzakala kakhulu. Umama uyahamba endangalela ubaba. Kalo sebuya yithe hayi mina bayisengimxolela. Mina kaninga ngithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke. Ese ngibabuza nibabe bonke. Ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi. Ukuthi vele kuze kube njalo bekudale yinizo. Ndike sengimbuza kahle xa umama osesiyakhuluka ukubana right kakhulu ukuthi wena ubaba axolele. Ayaphinda kwenzakala lokhana akwenziweyo ke uzathini ngakho futhi. Kwakanye ngiyenzakala kumthaka so ukuthi hayi hayi mina bakithi ngobaba hayi bakithi kokunzima bakhe singini presi yila so omama kanye nibaba enzenzayo. Obaba yibo yini bayakula nabo. Nangaba nayo sikuli indaba enjalo ubaba nayo omunye wayebe ukuthi umama nayo ukuphazamisele kwaphana igxaki zikamxoleli kuba kuyakwedekile ngathi hayi xa ngixola la ngifuna lonke libe khona lapha ngoba nxakho kusenzakala okwesibili njalo futhi siyaxolela okwesithiwa kuyaxolelana sokumele umuye abangani
laye ayidikwa ngayo. Ngezinye indlela bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini.
Kakhulu. Omama siyananzela ukuthi ubaba vele sizikhula sizithole vele ngubaba ophumayo esabeni aye nali kagodisa nakwani vele kana kuyidika. So omunye umama ubaba ahamba ngale ayegodisa sobuya njengamaleti awasisigoko 8. Hayi asithi umama vele hayi ngeyikhala vele akasaqedakala ukuthi kusabhazele. Besikhathe ngamvulele ndlini esikuphuzule ukubuya. So
bona obaba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala mandla amakhulu kangako ukuthi angalwisana loba ngenqindi.
Dathi kuyabona ukuthi ubaba kwaphana nxa sokunzala ngiphansi njengoraasukunjenamhlanje siyanga ubaba kuvale ekhaya esiba namanye amagqiba ukuthi avule umnyama nxa sevule umnyama kwaphana isithi umama ukhona ndizizakela kuphe esinakhethaba nomama konotshana into zithi ukuthi umama lathi lesandele ukuthi hayi ubaba vele nesintu ayisiwo muntu okha angathola endlini yekinto umama apheka ngasedeleke ikhangele ukuphela bafana kahlezi bangalimisileki kumelele ngalayodekisa labanye bayebuya ngesikhathi yikho ngani kuthiwayo bantu bangaphisa nabesezindlini.
Ubona ingani yisususa leso kumbe kwakukhona yini okunye kungabe kuvangwa lapha ezindlini?
Angithi kwesi sikhathi kwabuyabuya sendlini amangela khakuthi lawo umama sekonke abakasendlini wo wena uthole unatha ngani thina ngasendlini kunjani singahlanga lutho uthithi unatha labanye khona ngani omama ikuzukuye ikusukuso phela kanti ngokunye omama anti sizokukhule kakhulu thina ngathi kubobaba kodwa ngani sisizakale sisosebenzisa ukuthi ona sokuya ngalo sizile thina ngathi labantu abasali tshono ngoba sitsho ngoba ngani lapha ukuyanga nani sizokuya ngani tshono sizokuya ngani sizokuya ngani sizokuya ngani.
Lo ngikhansela 15 Sipha Welovebe ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Kwezemidlalo, iqembu le-1 libhaxabule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu le-1 selilemiklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo emibili yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve B Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadlezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo sabe sizigqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sihlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle khona kuqalisa lo khona lathi sizabaletha inkinga
abahlehlele iqembu lewanje ngukapteni weqembu uKelisha Ndindi yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile uShepherd Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili uCourage Sibanda wahlohla uMbewa umdlalo usule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu lewange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngeTmomoyo iqembu leIndlovu iyanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe nguIvan Mhlanga kwathi elewange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo nguBlessing Ngoma kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu lewange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni nguThathenda Ushe iqembu lewange lizadlala leIajax Hotspurs emdlaleni walolandelayo ukuthele iIndlovu iyanyathela lizadlala leZPC Wange kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni yeWhite City iqembu leRatanang linqobe leArnel nge-1 kanye kuthi emdlalweni wesibili iqembu leQuality Foods libe nguTshikilo Bhanqa 1-1 leMossi Rovers nasePlumtree iqembu leMainline linqotshwe nge-2-5 ngeleKasmine kuthi emdlalweni wesibili okuseluveve iqembu lesiwule leMountain Climbers abe nguTshikilo Bhanqa 1-1 nasePhilavusi iqembu leTalent Vision litshaye leBinga Pirates nge-4 kanye ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Wena rasanya kutanda kutwa kuti presya kifana le China kwata wana ukurumi njenge China ichana liti vara 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 dani makiwa nyali tanda kwa di chupi mpi iti kwa za kona sisi ipu Australia, since you are the one that I'm gonna, that is what I'm being. Hey, I'm my antenna, that means I'm a tanda. You can't beat me, yeah, that's what I'm gonna. Hey, when I'm a machine.
ngenhlonipho enkulu engizethisa yona ngokumphakamisa kwenu. Angindawa amazwi amaningi, wena rasana kuthanda uthiwa kuthi fesi yakho ifana neChina, kodwa wena ukhulumi njengeChina. China lithi bara 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 bara.
Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khonapha emsakazweni weStudio 7. USikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni ePPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khonapha emsakazweni weStudio 7. USikhosana Awards. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by-elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisa azancuntisa kulolu khetho. Wona athi alulindele ngabomvu le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.